ground is obvious kuti vanhu vari kurava basa nepamusana pekuti zvichemo zvedu zvakangoita hazvina kuwanda izvo. Saka vanhu havana kuenda kubasa vakawanda, and it appears kuti we need to start saying kuwana vatoita sei because he.
Saka nhengo dzenyu dzisina kukwanisa kuenda kumabasa dzingange dzakawanda zvakadii?
Apa handichatotauri nyaya nhengo dzeku chero, ndautaura nhengo dzevarairidzi vemaunion yese. Ndomungafungi the history yeZimbabwe hatisati tamboona chirwirangwe chakadai chekuti maunion yese ari kutaura mutauro mumwe chete, takabatana, takasungana, ende tikuramba tichingotaura kuti hurumende haisi kutibatana zvakanaka, ende up to now hatisati taenda rumwe rumwe. Tirikungotaura chinhu chimwe chete, tine chisungo chimwe chete, tirikuteera gwara rimwe chete.
Matunhu api anyanyobatwa nedambudziko irori rekushaya varairidzi?
Hapana pandikamboti apa nekuti kwese ndikatobvunza anika anditi variko vacho kuti ngaatiratidzo kuti vaona vacho ndivana, nekuti akaenda pachikoro akaona magroundsman, akaona headmaster, akaona HOD, otiudza kuti aona varairidzi anenge achinyepa. Ndipamusana pekuti zvekuti varairidzi vano tichavaidzidze mukirasi dzacho havapo, ende chokwadi ndechekuti vanhu vari kutaridza kunyuta kwavo kuti vari incapacitated, havana mari, havagoni kuzvifida, havagoni kuchengeta dzimba dzavo.
Pane urongwa here hwekutaudzana nehurumende huri kuitika iye zvino izvi muchitora matanho iwayo?
Ndo zvandiri kutoti kubva mangwana ndichatotanga kudededza vamwe vangu kuti ngatitigarei pasi titi aiwa shoko rafamba, kana vari vanhu vehurumende vanonzwa zviri kuitika pagraund ngativape mukana, ngatimbogara pasi timbokurukurira, timbomira zvana NJNC zveapics, ngatimbomita hurumende semaunion yematicha, tovapa zvichemo zvedu, nekuti tiri kutaura kuti kuNJNC vari kuenda vachinotaura ikoko havasimirira varaidzi, tomboenda tega sevaraidzi toendesa zvichemo zvedu sevaraidzi.